Vatitaura nhasi apo vanga vachikokera veruzhinji mumigwagwa kuti vaende mangwana kunonzwa vamugabe vachitaura pamusangano wavo nevechidiki mumwe mukuru wevechidiki mumashonaland west vatapiwa titate vakurudzira vanhu kuti vasashande mangwana vatitate vayambira vemabhizinisi kuti vavhare mabhizinisi avo asi havana kutaura kuti vanenge vakavhura vanoitwa sei
pazuwaeri semayuti chikubva mutera gushungo musha wese mangwana unenge wakavharwa bhizinesi rese rinenge rakavharwa munhu wese ari kuenda kukatigiraundi unosangana napurezidendi vamugabe itsise monster rally whereby weare expecting more than 100,000
asi vagari vemuchinhoi vashora urongwa hwekuvhara mabhizinisi vachiti vanhu havadye zvematongerwo enyika vamaxwell chinake mumwe wevagari vashoropodza kuvharwa kwemabhizinisi
zvinofanira kuzivikanwa ndezvekutizvawo isusu hatidye politics tinoda chikafu tinoda kudya nokutizvo tichaenda kurali kwachoka toudzwa zvatinoudzwa ikoko but patodzoka kumba tinosvika toonawo zvinenge zvakatimirirwo zvisina mbochinji
panyaya yekuti vamugabe vave murwere anogara ari mundege achienda kunorapwa kunze kwenyika mumwe mudzimai amai sikusisi wendlovu avo vabhakurupane vanoti vanoda vamugabe vakadaro amai ndlovu vanoti vamugabe vane rudo nevanhu sezvo vachivapa mbeu kumaruzevha
ani ndiri kufara kuti mugabe vatari kuya mangwana zvoti garamba kadaro isusi mudaripo ipamvosi zvinhu zvese kwaisusi zvotitira hapana chinhu zvinhu zvese anopa vanhu mbeu zvinhu zvese munhu ano rudo saka tiri kumuda
izvi zvatsigirwa nemumwe wavechidiki tatenda chimuke asi vamugabe avo vafamba matunhu mashanu vachisangana nevechidiki vari kuita zviri kutadzwa nevatungamiri vemamwe mapato
isu kuti vamugabe ndavarambe vari panyanga nokuti varatidza kuti munhu achiri akasimba nokuti sofa vakwanisa kuita marali akati o paspesi diki diki last week vanga vari kuvipane 1 week later vari muchinhori izvo zviri zvinhu zvekutadzwa kuitwa navo vari kuzviti vane energy avo vari kuzviti vakasimba but tiri kuona kuti amugabe munhu achiri akasimba and isusu semayouth tichiri kutenda mupfungwa dzavo dzavanadzo dzokuti impower kuti tiende pane imwe level
mumwe murume mukuru anga asizviti ndewechidiki vamusa jari jari vanoti vanotarisira kuti vamugabe vataure nyaya yekupiwa nzvimbo dzekuvaka dzimba dzavakavimbiswa
zvaramangwana tiri kufara chaizvo nenyaya yekuti purezidendi vari kuuya zvechikutoo isu mayuthi saka kuti kuta kuita mayuthi purezidendi tanga tine chichemo chedu chekuti mayuthi ekuno masholand west hatichati aratidziwa pane ground redu remastendi saka tikumbirawo purezidendi kuti vatiudze kuti vakuudze vakuru vedu kuti vatiragidze magraund edu estendi kuti ari papi
vagari vemuchinhoi vagamuchira nemufaro wekugadzirwa kwemigwagwa iyo yanga yakazara makomba vachitidai kanzuro ikaramba ichigadzirisa migwagwa kwete kuti zvingoitwa kana vamugabe vachiuya vamugabe vari kutarisirwa kuvhura kiriniki nenzvimbo yekushandisa mishina yekuenda padandemutande zanupiyo pinoti iri kutarisira vanhu vanodarika zviuru zana vachabva kumativi ose emunyika ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini asa achigoriwa